Vature kwa miku ikutanga basa, siva tungile dare pamusoro, ndava Rogers Manyangaze, va Joseph Chilimbe, amai Catherine Kate Bachi Mzawazi, vavo ngani Jovu, va Samuel Deme, va Muna Mato Mkerezi, va Neva Katio, va Elijah Makomo, na amai Lucy N. Chipo Mungwari. Munyori we Commission nona nezwa tungile matare ezi mosha, ye Judicial Services Commission, va Walter Chikwana, va tukudomo kwa tungile trava, kucharirusa basa mudarere High Court.
Zineta kuti nyaya kuenda High Court tongwe chikera ni ukurumiku. Nekiti chine changaji chinyanyo imeka panguwa la tatu chwane. Nisho kuti majaji angari mashoma, ati basa rangari chwane. Kwa mtere kwa zote, ni majaji wakaba ku High Court. Kwa chienda Supreme Court, nguwa digibiki nchango kuhurai. Saka ishatu batura shuku, kuti basa reku High Court nisho kwa kamana.
Pama jaji agazwa nasi mafumbamwe, vaviri wako chete mazimai, tavunza vachikwana kutisei mazimai angeari mashoma, vakatipani matano warukutorwa, kutipani ni watongi vachizimai vaka wanda.
Pamwezi ya kapira, mwiri ya kapira, chini majaji matatu. Echi kazi pasinaka na murumi, haka promoto, kufaku leba kutu, achiko kwa haiku. Saka, jo, tatatu sanga process. Tatatu sanga nyaya yekuwe tira majaji, umo haiku, sanga tatatu. Tata tanga ma judge wa haiko. Tata tu tanga nyaya yoyo chai. Tata tanga ma judge awe gurugui wa haiko. Taka takaita ma judge matatu. Aka baku le bako. Achenda kwa haiko. Ma judge yo, Justice Muri, Justice Maxwell, na Justice Mchawa. Dere chitimai.
Mumwe watongi wadunga nasi Justice Samuel Demen avaone uye vachikwa na vati izi zino indrana nigo nzure JSC rekuti wanura mane urema avafaniri kushaiswa mukana vati Justice Demen vaka kunda mbunzo zakaitwa hapa jekerere
Justice Demen wakatwa mainda vyo anwezi mchuni mkwona performance ya wakaita so wapuwa ufutu wakatora opportunity yao wakafanika mainda vyo saka wacha saka mjsc parizu kine ma fecha na judge wasingaoni asivaringa chika basara
Justice Demen vati kudomo kwavo kuwe mutongi wedare kuchasandura maoni rano itaveru hinji ivan wakare mara
mbatira kuti wakare mara wawe waikona kuti wakare mara urema uone kwe wawe ni disability NDIS level isha patira kuti wanima adishwizi society wa adishwizi ajataka kukutia ite ni awe ni stambini honi kone ni society
Mutungamiri wesangano runomiri wa Makwetare Law Society of Zimbabwe wa Wellington Magaya vati kuwezerwa kwa watongi kwa kanaka chose asi vati chakakosha kuti watongi ava vashandi vakazvimirira pasina kupindira kubva kuhurumende masangano anoshanda akazvimirira vemabhizimisi kana ani zvake vamagaya vatiwo uori haudiwi zvachose mumatare edzimhosva
tinokumbirisa kuti vatongi vachavaiswa vane vagara vari muvazi vaiite zvese zvavanogona nemasimba avo kuitira kuti pasaite uori mumatare edzimhosva especially kana tichitaura dare repamusoro rehigh court idare rakakosha zvikuru rinenge rakatarisa nemunhu wese hatidi kuti muite nyaya dzehuori izvi zvinoapplyzwo kumatare ese wega kumagistrate court labour court vatongi vanogona kuwanda asi vakauya nesika yekuita huori zvinokanganisa magains acho atinoona so tiri kuvakumbirisa kuti varambe vakasikira pekuti hatidi huori mumatare edu
vachikwana vati kugadzwa kwevatongi vapfumbamwe nhasi kwasvitsa vatongi vedare rehigh court pamakumi mana nevatatu uye gumi nevanomwe vari vakadzi kusupreme court kune vatongi gumi nevaviri uye vashanu vari vakadzi ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Manguja.